Mukoma ndinga ndinofara zvakanyanya nekutsirwa ndichitsanangura ukama huripo munyaya dzezvekurima pakati peZimbabwe neMozambique. Hazvisi kushamisa kuti mutungamiri wenyika yeMozambique, baba Filipe Jacinto Nyusi, vakauya muZimbabwe kuzovhura zviri pamutemo edition ye114 yeAgricultural Show muno muZimbabwe. Izvi tinozvitora nekuzvikoshesa nekuti kubvira munguva yehondo chaiyo vana baba Mashero nevatungamiriri vedu muZimbabwe vaishanda pamwe. Saka ukama weZimbabwe neMozambique ukama huri pakanaka, ukama wanikatsanangura semukombe nechirongo.
Kune zvisvinu here zviri kubuda kushowa yegore rine irori tichitarisa kuti iyo Mozambique yacho neZimbabwe dzese dzakarohwa nenzara?
Tinofara kuti nyaya dzeagriculture dziri kuramba dzichienda mberi kubvira paseo level, pavillage level muZimbabwe yatingati pfumvudza, kuenda kune vakagadzwa patsva pakurima nekuenda kuma2 farmers, then tiri kuenda zvakare kuregion. At regional level tirikuona nyika yedu the Second Republic ichizama zvinofadza kuedza kukudza atingati maeconomic and diplomatic ties. Izvi zvinoitwa nababa vedu vamunangagwa vachiedza kubatanidza nyika yedu yeZimbabwe neregion, nyika yedu yeZimbabwe neAfrica yose uye pasi rose.
Ndoda kuti nditarisewo kuti zvinorimwa, zvinopfuwiwa, zvinodzidzisanwa pakati peZimbabwe neMozambique kuvarimi ikoku ndezvipi?
Zimbabwe neMozambique tinoshare zvakawanda, tinoshare the boundaries, tinoshare the same climatic conditions, tinoshare mavhu akada kufanana. Hazvinyanyi kunetsa kubva muZimbabwe kuenda kuMozambique, uye kugadzirwa kwemapepa ezvokurima pakati penyika mbiri hapana zviga kana zvirango zvakawanda zviripo zvinotitadzisa. Tikuona cooperation hombe iri kuitwa pakati peZimbabwe neMozambique. Mukatarisa ambasada vedu vari kuMozambique vamate madanda, vane zviga zvavainyora zvinovandudza technology agriculture munyika yedu, mabilateral agreements, mabilateral engagements nema MOUs akawanda anoita kuti agriculture yedu tiendese mberi.